Madzimai aya vari kuwanirwa mafunde uye hupfu hwekubika bota, mafuta ekubikisa uye nyemba dzekudya kuti vakwanise kuita mukaka wevacheche vari pazamu. Vari kupiwawo bota rekupa vacheche vari pasi pemakore mashanu. Vanamai ava vanoti chirongwa chekuwanirwa zvekudya ichi chabatsira vazhinji vakatarisana nenzara munharaunda yavo uye nekune mamwe matunhu enyika akatarisana nenzara zvichitevera mvura shoma yakanaya mwaka wapfuura. Amai Maida Mutsinzwa mumwe wevari kuwana rubatsiro urwu uye vanoti vakatanga kubatsirwa pavange vaine pamuviri.
Chirongwa ichi chinotikurudzira, tinopiwa chikafu chinotipa vana vedu utano. Ndichine nhumbu ndaimwa maheu, ndaifarira maheu emapfunde atinopihwa. Maheu acho anoita kuti ubare mwana akakwana akasvika. Saka izvizvi mwana wangu tichatanga kuzomupa porridge ane 7 months. Bota racho retisati mwana aite muviri adhikure pasikero.
Amai Louis Tinape mumwe wevagare wekwabirirano vari kubatsirikana zvikuru nezvekudya kubva kusanganawo rekuAmerica. Amai Tinape vanoti kubva pavakatanga kuwana chekudya vari kuona mutsauko mukuru pamucheche wavo maringe neutano hwake.
Ndine mwana ane gore ne 9 months. Paprogiramu iyi yezveNSURE anobatsirika mune zvakanaka nekuti kubva pandakatangawo purogiramu yezveNSURE ndiri kuonawo machenjisi, mwana wangu wakutosimba simbawo.
Mumwe mugari wenzvimbo iyi amai Rose Stole vanoti chimwe chikafu chavari kuwana vaive kutochipa vamwe vabvezera sezvo kuine nzara. Amai Privilege munorwei vanoti chekudya chavari kuora chiri kuvabatsira mune zvizhinji.
Ndinomubatsira zvinomupa simba, anogara achingomwa mvura yakawanda nekuti ndikabika poriji rake ndikarisa mafuta zvinomupa simba. Mapfunda aya ndikamatswa ndikamubikira sadza masikati ndomutsvagirawo muriwo ndoisa mafuta aya zvichiramba zvichitomupa simba mukurarama kwake.
Mumwe anobatsira munyaya dzezveutano muzvare Constance Nyajena vanoti nekuda kwerubatsiro urwu madzimai akazvitakura vanenge vaine utano hwakanaka.
Tisu tunobatsirikana nekuti vanamai vakazvitakura vanopiwa chikafu kunoku kuitira kuti utano hwemwana vaye vanenge vakazvitakura huoneke mwana achiumbwa zvakanaka. Kana mwana achinge abarwa ano mai acho anenge achindodya chikafu kubvira pa 0 kusvika pa 6 months, vozobva pa 6 months kusvika pa 23 ndo vanopiwa chikafu.
Mukuru muhofisi yeUSAID mubazi rekuyamura vanhu kana kuti Humanitarian Assistance and Resilience vanoti chinangwa chavo ndechekuti vabatsire misha inosvika zviuru 215 mumatunhu maviri emuZimbabwe anoti Manicaland neMasvingo ayo akatarisana nenzara inotyisa. Matunhu aya anoti Buyera, Chipinge neChimanimani kuManicaland uye Bikita, Chivi neZaka kuMasvingo. Ndakamirira Studio 7 kwabirirano Chimanimani, ndini Lloyd Moyo.